manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri mutsi wechipiri nyamavhuvhu 9/2022 makateerera ku Studio 7 nepfunyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira kubatana munyika pakupemberera zuva revanochengetedza nyika kana kuti Defense Forces Day. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti kupindira kwevatungamiri venyika mukushanda kwemauto ndiko kunopa kuti vagume vochikora kodzero dzevanhu. Kenya yopinda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakatarisirwa nevakawanda pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika varizve mukuru wemauto vaEmerson Mnangagwa nhasi vatungamira mhemberero dzezuva rekucherechedza mauto enyika reDefense Forces Day kuNational Sports Stadium muHarare. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vakurudzira vanhu kuti vanofanira kuchengetedza runyararo pamberi pesarudzo dza 2023.
I call upon all Zimbabweans to be vigilant and maintain the stable and peaceful environment that is being fostered under the Second Republic. We say no to violence, we say no to disunity, and we say no to division, and we say no to unrest.
Apo nyika yatarisanawo nesarudzo dza 2023 ndirikurudzira vana veZimbabwe vose kuti vabatane mukuchengetedza runyararo kuti sarudzo dziitwe pasina mhirizhonga
vanokokwera nhengo dzebato rezanu PF mudare reparamende vapupura itogarepi vati mauto anofanira kuremekedzwa nebasa guru ravanobata
vanhu vanonzi vari mudefense forces ava ndo vanotipa kusununguka kwedu kuita zvose zvatinoita muupenyu zvakafanana nokurima kana mabhizinesi kana mufaro yese yatinoita kana kusununguka kwedu kwese kuita zvose kana kugara padzimba dzedu kunge ivava vanonzi veDefense Forces vakatidzivirira saka zvakakosha kwatiri kuti timire tichivayeuka nokuvaremekedza nokuvarumbidza
VaMnangagwa varumbidzawo Major Winnet Zharare vakapiwa mubayiro neUnited Nations nemabasa vakabata kuSouth Sudan.
The deployment officers are doing the nation proud due to their exceptional performance during these missions. It was only recently that Major Winnet Zharare, whom we conferred a medal today, was also
Tinofarawo nebasa riri kubatwa nevatiri kutuma kunochengetedza runyararo. Semuenzaniso, Major Winnet Zharare ava vatapa menduru nhasi vakakwanisawo kupiwa mubayiro wepamusoro-soro neUnited Nations zvichitevera basa guru ravakabata kuSouth Sudan.
Mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, WALPE, Muzare Stavile Dewa, vanoti vanodzivirira nyika vanobata basa guru mukugadzikana kwenyika asi vakati shungu dzavo ndedze kuona madzimai achiwana mikana mune zvematongerwo enyika.
Tinorangarira madzimai vasikana vakasiya dzimba dzavo vachisiya mhuri dzavo vachienda kuhondo kunorwira kodzero dzizere neindependence. Pane zvimwe zvinhu zvakarwirwa nemadzimai aya vakarwira nyaya dzegender equality, nyaya yekuenzaniswa kwemukana pakati pevarume nemadzimai. Izvi zvisati zvadzikiswa, saka tinongoramba chiti zvipave neempowerment yemadzimai, pave kuenzana kwemukana pakati pemadzimai nevarume vakomana nevasikana.
Sachigaro werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Election Support Network ZESNI vaAndrew Makoni vanoti mauto ari kupembererwa zvavo, asi mamwe acho ari kushandiswa kumbunyikidza kurova nekutyora kodzero dzevanhu munyika.
Tinokurudzira kuti patiri kupinda muelection regore rinouya, mauto edu achengetedze runyararo, asi asatore nguva iyoyo kuti apindire mune zvinenge zvichiitika kunyanya nyanya mucivilian life. Tinokurudzira kuti vauto edu vasiyire basa iroro kumapurisa, kwete kuti ivo vapinde mustreet vachidzingirirana nemacivilian.
Mauto akapomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vanhu vanosvika makumi maviri nevanomwe muna Nyamavhuvhu gore ra2018 naNdira 2019. Izvi zvichiri mundangariro dzevakawanda. Mhemberero dzanhasi dzapetwa nemutambo wenhabvu pakati pechikwata chemauto eZimbabwe neekuBotswana. Veruzhinji vanga vachitsikiriranawo pakugovewa kwechikafu chapiwa vauya kumabiko aya, vamwe vachiti vakawanda vauya nekuda kwekuti pane kudya kwemahara. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Zvichakadaro, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vaudzawo Studio 7 kuti mauto anofanira kuremekedzwa, vachitiwo kumwe kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwaanopomerwa kunokonzerwa nevatungamiri venyika. Ngatinzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Zuva ranhasi zuva rakakosha tichicherechedza nokuremekedza mashandiro avo kushandira nyika. Haisi nyore kupfeka uniform, haisi nyore kushandira nyika uchidzivirira nyika. Mumuviri chaimo munotova nemasoja amo, mukereke chaimo mune masoja amo. Saka isi nyoremekedza magamba edu aya ese kubva vari kumusoro kusvika kuzasi nemarenga avo ese, tichiremekedzawo basa ravakaita ravanoramba vachiita.
Nderipi mungapa muenzaniso vachamisa?
Kuzvipira kwavo kuti nyika ienderere mberi, kuzvipira kwavo kuti Zimbabwe inge yakasimba uye inge yakachengetedzeka, kuzvipira kwavo kutiwo vagari vemuZimbabwe nezvizvarwa zvemuZimbabwe vasabatwa chibharo nemabhinya angabva kunze kwenyika kana kuti angangomuka kubva kumwewo. Saka tinoremekedza zvikuru basa remasoja. Munozviziva kuti masoja, mapurisa vekusiya vasori kana vekumaprisons vanhu vakakosha zvikuru. Ndo bandiko redu rinotibatsira pakusumudzira kugara kwedu kwakanaka vari pamusoro pepolitics.
Munorevei apa mungatsanangura?
Havasi vebato ara. Tinoona edu mamwe mapato angazama kuti masoja ndedu, mapurisa ndedu, asi vese masoja, mapurisa, CIO vanozviziva kuti vanoshandira nyika kwete bato. Saka tinoremekedza zvikuru chinhu ichochi, chiitiko ichochi, tichiti tinovakurudzira zvikuru kuru kuti nyika ifambe zvakanaka, nyika inga inorugare. Ini ndinonzwa ropa rangu richifamba kunyanya paya panoimbwa nemasoja edu kuti tinoda Zimbabwe neupfumi hwayo hose. Vana mai nana baba ndimo mavari, sumuka Zimbabwe. Totaura kundevele sifuni Zimbabwe lengoto yayo yonke, wobaba lau mama yine avani kazi wonoto elizwe. Pakama Zimbabwe, pakama. Kureva kuti takutaura zvenyika yedu nevhurayo nemhuka dzayo nezvicherwa zvayo nepfuma yose tinozviremekedza nekuremekedza vabereki vedu, ndo zvinomirira mauto edu.
Asika vachamisa vamwe munyika umu vanombochema chema kuti mamwe mauto anopindira munyaya dzezvematongerwo enyika achityora kodzero dzevanhu. Takaona musi wa 1 Nyamavhuvhu 2018 vamwe vanhu vakapfurwa muHararo, mauto achipomerwa mhosva yekupfura vasina mhaka.
Hongu pane nyaya iyo yekuti munyika muno tinombova nematambudziko pano neapa pane mamwe maitirwo anoitwa. Haisi mhosva yemasoja mauto edu, haisi mhosva yemapurisa. Dambudziko ndere vatungamiriri vematongerwo enyika. Ndo vanoenda vachinesa chefu mukati memauto, kuisa chefu mukati memapurisa, vachiita zvepolitics nokuda kumbonyikidza masoja edu anenge achiita basa rakanaka nemapurisa edu anoita zvakanaka.
Zvii zvingaitwa kugadzirisa mamwe matambudziko ari kusangana nevanodzivirira nyika vavachamisa?
Mauto edu anoda kutanga achigadziriswa kuti anga ari disciplined, vari maresources ose, kwete kuona musoja ari murori, mupurisa ari murori, ane butsu yakatsveyama, pamwe ane butsu kana trouser rakatsemuka. Toda kuti vadye vachiguta, well fed, well paid, asiwo vachiremekedza nyika, vachitarisa kuti hapana kutarisa zvebato.
Asi vachamisa, panofanira kunge paine ukama hwakaita sei pakati pevatungamiri nevanodzivirira nyika? Nekuti takambonzwa mamwe makore vamwe vachiti havasarute vatsvangirai mushakabvu nekuti havana kuenda kuhondo.
Isu patinotungamirira, mutungamiriri anenge aripo ndiye anoremekedzwa, nokuti vatungamiri vanouya vachienda. Ndinogaro taura kuti vatungamiri mabhareta anopfekwa achibviswa, asi musoro ndo hurumende haibvi, ndo vanhu veZimbabwe. Mutumbi hauibvi kana kuchinjwa, unenge wotouraya. Saka hai vatungamiriri ushemadzoro hunorwadzanwa.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvizvarwa zveKenya zvapinda musarudzo nhasi, idzo dzinonzi vanoongorora sarudzo dzaitwa murunyararo, kunyange hazvo dzanonoka kutanga mune mamwe matunhu nekuda kwedambudziko nemichina yekuvhotesa. Zvigaro zvanga zvichivhoterwa nhasi zvinoti chemutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende, magavhuna pamwe nevatungamiri vematunhu. Musarudzo yemutungamiri wenyika makwikwi makuru anonzi ari pakati pemutevedzeri wemutungamiri wenyika waWilliam Ruto nevakambove mutungamiri wehurumende vaRaila Odinga, avari kutsigirwa zvakanyanya nemutungamiri wenyika vaUhuru Kenyatta. Sarudzo dzemuKenya idzi dzapawo mukana kuzvizvarwa zveKenya zviri kunze kwenyika kuti zvikwanise kuvhota kekutanga munhoroondo yenyika iyi zviri munyika dzazvigere. Vamwe vawaniswawo mukana wekuvhota kekutanga imhuri yevashona iri muKenya, iyo yakawaniswa magwaro ekuti vave zvizvarwa zvenyika iyi. Vamiriri vemasangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanoongorora zvesarudzo muZimbabwe uye vemapato ezvematongerwo enyika variko kuKenya, uko vanga vachiongorora sarudzo idzi. Mumwe wevariko kuKenya ndisa chigaro veZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vaAndrew Makoni. Tavabata takatanga nekuvabvunza kuti sarudzo dzafamba sei muKenya.
Tiri muno muKenya tichiongorora sarudzo dziri kuitwa muno muKenya nhasi. Sarudzo idzi dziri kufamba zvakanaka. Takasvika kuno mazuva mashoma apfuura, saka takatikongororawo zvakare kuti mabasa ari kubatwa nesangano rinoita nezvesarudzo muno akaita sei. Maonero edu ndeyekuti basa ravo vari kurifambisa zvakanaka. Vakakwanisa kutaurawo nemacitizens pachine nguva kuti vazive kuti sarudzo dzichange dzichifambiswa sei mumaradio nematerevhizheni, vachiita mademonstration kana tinonzi masimulation okuti musi wesarudzo zvezvipi zvinenge zvichiitika. Saka basa rero takaona tichifamba zvakanaka. Takakwanisa kuonawo zvakare kuti vakwanisa kuti voting material idiployewe mumapolling station nenguva, uyewozve patanga sarudzo makuseni na6 AM dzatangawo zvakanaka, uyezve dzapirawo zvakanaka munzvimbo dzakasiyana-siyana, nokuti sarudzo dzinotangira 6 AM dzichipira na5 PM. Saka dzapira zvakanaka. Pari zvino pava negadziriro yekuti poitwa kuverengwa kwemavhoti acho aibakastwa nhasi iwavo.
Zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa riini?
Zvabuda musarudzo idzi zvichatanga buda ndofunga kubva mangwana. Ndinoona nekuwanda kwevanhu vavhota nhasi kuti kuverenga uku kunogona kutisvitsa kana pakati pousiku chaipo.
Toonawo kuti kekutanga mhuri yeKenya iri kunze kwenyika yatingati mudiaspora vakwanisa kunge vachivhota musarudzo iyi. Zvii zvamungataurawo pamusoro pechiitiko ichi?
Zosho barita ona vata wakukinya varikunze kwenyika wariku diaspora vachikwanisa kunge vachivota. Iji chinu chaka kosha zvakanyanya muAfrica. Uyezve chinu chatino kurudzwawo kuti taitasa nesarudzo dzemunyika yeZimbabwe. Izo zvatinoita gore rinouya ZEC kana kuti Zimbabwe Electoral Commission ikwanisewo kukopa zvakanaka zviri kuitwawo nedzimwe nyika kuitira kuti tiwanisewo mukana vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanodawo zvaparticipatewo mune zvinenge zvichiitika munyika mukana wokuti vakwanise kunge vachivhota.
Zvii zvikuru zvamungati zvingadzidzwawo neZimbabwe kubva musarudzo idzi?
Zvingadzidzwa kubva musarudzo idzi, chokutanga kurongeka, uyezve nezve kwachikwanisa kunge vachitaura kuruzhinji rweZimbabwe pachine nguva mafambisirwo anenge achitwa sarudzo. Mapolling stations anga anozivikanwa pachine nguva, kwete zvokuzoziva kuti polling station yangu wozozviona zvepolling station iyo kwasara mazuva mashoma shoma. Uyezve zvimwe zvingadzidzwa neZimbabwe zvokuti ngatidzidzei kushandisa mishina yemazuva ano kuitira kuti kuvhota kufambe nyore. Chimwe chikuru chandinoda kutaura ndecherunyararo rwataona, kuti hapana pataona panga panokuitwa mhirizhonga. Taona kuti vanhu vese vanga vari kufara kuti vavhote, uye vapedza kuvhota vazhinji vavo vakwanisa kudzokera kudzimba dzavo vakamirira kuti mari dzavo dzaanaunzwe. Taonawo zvakare kuti mapurisa nemauto anga ari mudzimbo dzakawanda dzekuvhotera, uyezve vanga vari kungochengetedza runyararo chete vasingapindire mune zvakanga zviri kuitika.
Sachigaro VSS nevaendru Makoni vari parunhare muNairobi, guta guru reKenya, neStudio 7. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kutarisirwa kushanya kuCongo neRwanda vhiki rino mushure mekushanyira South Africa neZuro, umwe vakataura wari wenyika yavo vakanangana neAfrica. VaBlinken vakataura vari muPretoria neZuro kuti hurumende yavo inoda kudyidzana neAfrica pasina kutarisirana pasi. Asi gurukota rezvekudyidzana kweSouth Africa nedzimwe nyika, amai Naledi Pandor, vakashora mabatirwo anoitwa nyika dzemuAfrica neAmerica vachiti nguva zhinji nyika idzi dzinotarisirwa pasi uye dzichimanikidzwa kuti dzitenderane zvinenge zvaitwa neAmerica zvakadai sehondo yeRussia neUkraine. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri kutsigira Russia izvo zvinopokana neAmerica. Vachitaura padandemutande reTwitter, vaniki mangwana vehurumende yeZimbabwe vakati vanga vachibvumirana nemashoko aamai Panda vachiti inyaya inoitika nguva dzose. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvinofadza kuti vaBlinken vari kushanyira Africa sezvo zvichasimbaradza ukama hweAmerica nenyika idzi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 naDr Masocha nezvenyaya iyi.
Ndinoona sokuti zvinhu zvakanaka nokuti ukama hweAmerica neAfrica hwakabvira kare. Zvozoindirana nemari zhinji inopiwa nyika dzeAfrica neAmerica namabhizinesi akawandisa chaizvo eAmerica ari kuAfrica. Tikatarisa nyika yeSouth Africa chaiyo ine mabhizinesi eAmerica anodarika kuma500. Saka kuenda kwaSecretary Blinken ikoko kunosimbisa ukama pamwe chete nokurangaridzana kuti ukama hwedu chii chatinowana kubva kuAmerica, chii chatinowana kubva kuAfrica, nokuti pano kudyidzana kukuru kuripo pakati penyika yeAmerica nenyika dzeAfrica, zvinobvira kunyaya dzoufumi, zvinobvira kunyaya dzepolitics, zvinobvira kunyaya dzamamiriro okunze, zvekare kunyaya dzetechnology, zvekare kunyaya dzezvematerrorism.
Tombotaurisa mazwi akataurwa navaBlinken, vari kuti ivo America inoda kuti ishandidzane nenyika dzemuAfrica. Munoona seizvi?
Zvinhu zvakanaka kuti America inge ichidaro kuti ishandidzane nenyika dzemuAfrica, nokuti tinoona zvinoitwa neAmerica kuti inopa nyika dzokuAfrica mari dzakasiyana-siyana. Pasina kudyidzana ikoko kunyika dzomuAfrica neAmerica, ufumi hwese hweAmerica neAfrica hakufambi zvakanaka. Pane zvakawanda zviri kuitika kuAfrica zvinenge zvichida ruoko rweAmerica ikoko. Zvakawanda zvinoitira nezvirwere sechirwere cheCovid chakauya ichikwaidiwa mavhaksini America ikapayaisa mavaksini kukutu kushidzana ikoku. Tinoona zekare kuti kuno urombo kwa Afrika kwakawanda foreign aid inoiswa nenyika dza America yakawanda chaizvo. Tinoona zekare kuti urombo ihwo kune ndirano kushaikwa kwababasa makambani ya America anoinda kunoisa mabusiness awo muAfrica anenge achitogadzira mabasa ari kushaikwa muAfrica imomo.
Asi takazoonawo gurukota reimomo muSouth Africa rinoona nezvekudyidzana nekunze kweSouth Africa vachitaura ivo kuti vanga vari kushorawo mamwe mabatirwo anoitwa nyika dzemuAfrica neAmerica. Munoona seizvi?
Hapana chakashata kushorana seshamwari, asi chinozoshata ndechekuti isu kuAfrica tinogoshora. Tashora kudero hapana chatinozozviitira toga. Chii chatinozoita kuzvibatsira isu pachedu pasina kuti tozoenda zvitondopema kuAmerica iyai. Saka zvinoitika ndezvekuti munhu unenge achikupa maringa vechikwereti unenge
avanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika. Muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7 vari kuColumbus kuOhio muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inoti Russia iri kurwisa mauto ayo zvakasimba mudunhu reDonetsk ichishandisa mauto epasi neemuchadenga kurwisa makamba ayo emauto. Mauto eBritain ari kupomerawo Russia mhosva yekushandisa zvimbambaira mudunhu reDonbas zvinonzi zvinogona kukonzera njodzi huru kuvanhuwo zvavo. Ukraine inoti iri kurwisa Russia mumadhorobha akawanda uye yamanikidza mauto eRussia kudududza mune mamwe. Zvichakadaro, weWorld Bank nehurumende yeAmerica vati vari kuwedzera rubatsiro rwuri kupiwa kuUkraine, World Bank ichiti ichabatsira munyaya dzezveutano. Mari dzevanhu dzemudyandigere nekubatsira vanhu vari kutambura nekuda kwehondo iyi uye mari iyi ichabva kuAmerica bhanga iri richiona kuti yashandiswa zvakanaka. America inoti ichatumira zvimwe zvombo kuUkraine. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakavimbisa kubatsira dunhu reKentucky iro rakawirwa nedambudziko remafashamu emvura. Mafashamu aya akauraya vanhu 30 nevasere ndokusiya vamwe vasina pekugara. VaBiden vakatiwo vanofunga kuti mutemo wavo uchangotambirwa wezvemamiriro ekunze uchabatsira. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hadzione tarisiro yehurumende yekuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina zvine zviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 4.6% ichibereka michero dzichiti zvimingamupinyi zviri mumapoka ari kutarisirwa nehurumende kuti ndiwo achasimudza upfumi zvinogona kukanganisa tarisiro iyi. Vachitaura nezuro pazuva remhemberero dzezuva remagamba akasira nyika munguva yehondo yechimurenga, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadzokorora zvakare tarisiro yakamboziviswa negurukota rezveupfumi muzvinafundo muTuli Ncube mwedzi wapera pavakaparura urongwa hwemashandisirwo emari hwepakati pegore yekuti upfumi hwenyika huchakura huchisimudzwa nemapoka anoti rezvicherwa, rekurima, rekuvaka pamwe nerekushanyirwa kwenyika. Imwe nyanzvi mune zveupfumi Dr. Tapiwa Mashakada vanoti matambudziko ari kutarisana neupfumi hwenyika akawanda achiwedzerwawo nehondo iri pakati peUkraine neRussia zvinogona kuita kuti upfumi hwenyika hutadze kusvika pakatarisirwa kusvika panopera gore rino.
Angori maprojections anogona kusabudirira kana kuti anogona kubudirira. But ine mhondo yeRussia iri kwei neUkraine nokukwira kuri kuita zvunhu muno munyika medu handifungi kuti tinokwanisa kuibata 4.6 inogona kutodzikira zvachose kusvika kuma2.5 tichienda kumberi nokuti redu regore rino agriculture haina kumbira zvakanaka.
Dr. Mashakada vanoti chanyanya kukanganisa tarisiro yekukura kweupfumi hwenyika inyaya yekuti mapoka ari kutarisirwa kuti achasimudza upfumi ane matambudziko awowo. Mashoko aDr. Mashakada anotsenerwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti maonero avo ndeyekuti upfumi hwenyika huchatodzikira kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 3.7% kusvika panopera gore rino.
Ndati tarisirei ine vimbo yakakura sadhoni tichizokwanisa kusvika pa 4.6%. Ticharangarira kuti gore richitanga tanga tatombonzi 5.5% ndoyadzorwa kuenda pa 4.6%. Asi maonero edu hapana zviri kuratidza kuti tirikuswedera ne pa 4.6% ipapo. Saka maonero angu inini ndinofungidzirwa kuti pamwe tenshotara zvekuma 3.7% kuri kuti pane zvazosimuka.
Vamuchera vanoti zvakare zvimwe zvavanoona zvinokanganisa upfumi hwenyika, mamwe matano nemimwe mitemo zvinodzikwa nehurumende ichifunga kuti iri kugadzirisa zvinhu, asi zvichitovhiringa kukura kweupfumi. Asi muzvina bhizimusi vari nhengo yezanu PF mudunhu reHarare vaGilbert Muponda vanoti
mukuru wenyika ndizvo chaizvo, nekuti takatarisa kumining ikoko tirikuona kuti nyika icharamba ichisumukira masekta akawanda. Izvo zvinoreva kuti ikonomi yeZimbabwe inoramba ichienderera mberi, nekuti ikonomi yeZimbabwe yakasabatwa nekurima nezvekuchera. Izvo zvinhu izvozvi zviri zviviri zvikange zvichisumuka semasumukiro azviri kuita, ikonomi inotogurwa even maybe ne 5% todarika, nekuti tirikuona kuti zvinhu zvacho zvinenge zviri kufamba.
Saka zvingaitwa zvii kuti tarisiro dzehurumende dzibudirire mune remangwana? Vakuchera vanoti panofanirwa kugarwa pasi poiswa misoro pamwe chete, hurumende yosiyanawo netsika yekungozora dope vamwe vose panenge paramba kufamba zvainenge ichitarisira.
Kubva paFirst Republic tine vanhu vatinopfumira mhosva. Kana zvisiri zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, vanhu vemabhizinesi vanenge vasingakwanisi kuti vabatsire vana veZimbabwe nekuteerera zvokutaurwa nehurumende. Asi hatisati tanyatsogara pasi senyika kuti tionesane kuti matambudziko aya anobva kupi, uye kuti iyo hurumende pati zvayo iri kuitawo sei mukukonzera kwainenge ichiita kusagadzikana muupfumi. Hurumende kana ikamuka nhasi yoti tabvisa interest, mangwana yomuka yatadzosera interest, zvinhu zvinokanganisa upfumi. Saka panoda kuti paitwe chirwirangwe, paitwe muonera pamwe chuma chomuzvikuru, vanhu vagare pasi senyika, bhizinesi, hurumende, vanotenga vatengi, maconsumers.
Mazuva mashoma adarika takanzwa zvese ichizivisa vemigodhi kuti vatange vachishayiswa magetsi nekuda kwedambudziko ratarisana nenyika rekushayikwa kwemagetsi anoikwanira. Kunyanga hazvo hurumende ine urongwa hwekutenga magetsi kuZambia nekuMozambique, izvi hazvisati zvabudirira sezvo nyika idzi dziri kunzi dziri kuda kuti Zimbabwe itungamidze mari mberi. Ukuwo kuboka rekuvaka kune matambudzikowo ariko anosanganisira kurangwa mabasa kwevashandi vachida mihoro yakaringana. Saka tarisiro yehurumende ingabudirira sei? Ndipo paya panonzi nevakuru tinotenda maruva tadya chakata. Muchirongwa cheve chidiki cheThe Connection na 8pm tiri kutaura neve chidiki nezvezuva rekucherechedza mabasa emauto kana kuti Defense Forces Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 ne 7255 shortwave. Edu ya pera rikaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokurudzira kubatana munyika pakupemberera zuva revanochengetedza nyika kana kuti Defense Forces Day. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti kupindira kwevatungamiri venyika mukushanda kwemauto ndiko kunopa kuti vagume votyora kodzero dzevanhu. Zvizvarwa zveKenya zvinovhota musarudzo dzanzi nevanoongorora sarudzo dzaitwa murunyararo. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Praxidis Jeremiah.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 9 Ngcwabakazi 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yibo phela abasukuma bekhathe izikhali ngakho ke iwelfare yabo nezimbuli zabo iqhakatheke kakhulu nxa sisibeyazi ngokwakha isizwe ngokuthi sigcina siyisizwe esilokuthula.
UZulu weZimbabwe umanyene kunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wabezomvikela ele Defence Forces Day.
Ekukhwezeni kwezinto kufanele siphinde sinanzelele ukuthi izinto kazikhweli nje kuphela. Kuphinda kube khona nobugebengu babo somabhizinisi.
Iningi likhala ngokuthi kulabanye osomabhizinisi abalokhe bekhuphula intengo yempahla ezitolo ngenxa eyamafutha epetulo isehla. Izizalwane zeKenya zivotile namhlanje kukhetho lokudinga umongameli, njalo ingcweti zithi osomabhizinisi uMnumzana Raila Odinga kanye lomnumzana William Ruto obengumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta yibo abahamba phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uya kunanzelela ukubana kumele akhwezele amabutho iholo njalo athuthukise impilo yawo kanye lezinye zonke izisebenzi zakhe. Ekhuluma emkhosini wokunanza ilanga labezomvikela ele Defence Forces Day eNational Sports Stadium eHarare namhlanje, uMnangagwa uthe abebutho eZimbabwe badlala indima enkulu ekuvikeleni ilizwe ezintweni zalo ezitheni zalo. Ngokunjalo uthe kuqakathekile ukubana uhulumende awanakekele ngeholo eliphezulu njalo awakhele lezindlu zokuhlala. Umnangagwa ukhuthaze njalo uZulu weZimbabwe jikelele ukuthi ahlalisane ngokuthula njalo achiyane lodlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngakolunye uhlangothi umkhokheli webandla eliphikisayo ele Coalition Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Jamisa laye wethule imbiko incoma abebutho njalo ewabuka ngokuvikela ilizwe. UJamisa uthe ingangena embusweni uza kwezela abakubutho iholo njalo athuthukise impilo yabantu jikelele. Uphinde wathembise abebutho ukubana uzasebenza lawo kuhle nxa engaba ngumongameli welizwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga lezano PF umnumzana Mabutho Moyo. Waqala ngokumbuza ukuba uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Hayi, ngamazwi aqakathekileyo, ngamazwi akhayo sibili, ngoba siyananzelela ukuthi uMnangagwa ngumongameli olalelayo ma kuthe kwaba nesikhalazo. Bakhalazile abantu abaningi kusizwe service kuqala ngawo amabutho asethenzisa ukuthi hayi iwelfare yabo izathi ikhangelwe bethole okunganeno, ngoba yibo abantu abaqakathekileyo ngakukhangela izinto eziphathelane nendaba zedefense yelizwe, i-peace elizweni. Yibo abantu bokuqala abayimaintaina i-peace, yibo abantu bokuqala esibananzelela kakhulu ukuthi uma kuthe kwaba lempi kuthi iZimbabwe ihlaselwe, yibo phela abasukuma bekhathe izikhali. Ngakho-ke i-welfare yabo nezimbuli zabo iqakatheke kakhulu nxa sisibeyazi ngokwakha isizwe ngokuthi sigcina siyisizwe esilokuthula.
Amazwi kababa uMnangagwa ukuthi uZulu weZimbabwe kumele alondoloze ukuthula phambilini kokhetho aqakatheke okunganani.
Soke siyakwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilizwe elilokuthula, nasikhangele nje esabelweni se-Afrika. Ngakho-ke ukuthi ngesikhathi ngakhangela ezokhetho kuba labantu abathaba kakhulu uthole sele announce ama-results angekho ofisali abantu bethare bephezulu nezigcwalo ezitaladeni begcine bedistroya la ma-building zokutshisa imota zabantu esakubona kwenzakale eHarare ngemva kokubana uNelson Tamisa nebandla lakhe bethe bona hhayi ama-results bawawazi bona bawinile kodwa ukhona umuntu osefuna ukubachila konke khokhana akulunganga yikho okungamele sithi hhayi abantu bazofunda ukulinda lama-institutions aphiwe amandla aphiwe lokokwenza ukuthi yibo ababantu bezokhetho kuceceleze izek yibo abantu okumele be-announce ama-results ama-elections hathi zanu p f hathi triple c hathi loba yiphi ibandla lombangazwe so amazwi kamongameli ngamazwi a-inspire yilokho okwenzakala ngaphambilini ukuthi hhayi bakithi sabona abantu beqhilwa beqanjelwa amanga kwaze kwaswelakala impilo zabantu kubulawana Harare konke khonokuyana kufunakali ngakho-ke abantu abalandele umthetho nezinqumo zonke ezalesayo uhulumende
bakhona abanye abathi amasotsha kabasawathembi ngemva kwesehlakalo sokhetho olwedluleyo lapha esabona amasotsha edubula khona ebulala abantu ngakho bakhona abanye abathi nxa kuyikuthi kulo dlakela olungaba khona besabela ukuthi lungavela emasotsheni ungathini ngalokho
yaphuma imoklante commission kwakhulunywa abantu bafakaza akula muntu owabulawa ngamasota kulezigangi ezazidubula yikho kwakhulunywa nangendaba ye-engile omgobho ukuthi uhlamvu lwangena njani emuntwini amasota angena esitaladeni ezokhisa abantu bebethuthela kodwa ngenxa yokuthi kulabantu ababenenjongo ababevele belayo kwenzakala lokho okwenzakalayo amasotha ezimbabwe adalelanga ukubulala abantu bezimbabwe amasotha ezimbabwe adalele ukuprotekta abantu bezimbabwe
ubaba uChamisa yena uthi wethule owakhe umbiko ebonga amabutho esithi hayi bayawahlonipha njalo bayawaqakathekisa njengebandla le-triple c njalo uthi ibenganqoba bangene embusweni labo bazathuthukisa impilo yamabutho wonke kanye lozulu nje weZimbabwe ungathini ngalawo manje
bekukhangelelelwe ukuthi ngemva kokubani uba umnanga abhese ekhulumile naye uzaba lokokuthi udahalo uChamisa ngoba kumele naye asho something because ngezepolitiki phela lezi izithembiso vele azipheli naye uzibone kuqakathekile ukuthi atsho lokho akuthileyo ngamazwi akhe asomazwani kodwa ngamazwi amahle naye vela kuloba nguphi umuntu weZimbabwe
lo-ke umnumzana Mabutho Moyo owebandla leZANU-P F obekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lo msekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Into yokuqala ikuthi izisebenzi zonke ezeZimbabwe nithole lamasotsha lamapholisa akahoti lutho kuliqiniso ukuthi uyalamba yikho-ke dinasithi amasotsha lamasingu-7 kabahole iholo eliyakwenza ukuthi imuzi zabo zizesuthe ngalokho sithi thina njenge-CCC amabutho ngawesizwe amabutho kawashiwo amabandla wemaphathi ngalokho afanele enze umsebenzi wawo ngobunono esingathi ngesikhiwa professionally ngalokho thina e-CCC singake sakhomenta kaningi ngalokho okuthiwo ngubaba uMnangagwa upresident we-ZANU-P F nopresident welizwe ngoba sengumuntu okhampenayo sefuna ukuthi amapholisa namabutho nama-civil servants adle ithemba ngoba lento le minyaka ephelileyo engena wapromisa abantu ukuthi bazahola iholo elilo ubelo akula wapromisa abantu imisebenzi 2000 akula yikho-ke ngalokho ubaba uMnangagwa engadlali lamasotsha ngenxa yokuthi imali leyo galayo uzakwenza amasota abe nethemba bamfake esikhundleni ngoba bathembisa uludi lenyosi phambilini babone yize konke lokhu kuzadala i-unrest njengomuntu omdala katshela amasotsha ukuthi yena wehlulekile iminyaka eyongenileyo 4.5 le kakula lutho kuluba mbigayo ena kampeni na manga china abe CCC asi kampeni ifuna kuti abantu bakwazi kuti ndana sengena within 100 days ama sota mapolisa ama 77 abantu tibelele ikholo labo liyabetheli ngono lalokhu ukuhola imali yezigcini.
Uthi njalo ubaba uMnangagwa abantu kumele baziphathe ngokuthula njengoba kulungiselelwa nje ukhetho. Kodwa kukhetho olwedluleyo siyibone kusiba lodlakela oluvela emasotsheni lapho adubule khona abulala abantu. Njengoba sisiya kukhetho, ibandla lenu liyawathemba yini amasotsha mpela amabutho ukuthi azaziphatha lawo ngokuthula kusoze kube lalokho esikubone kukhetho lwedluleyo?
Inyoni ilomkhalelo yalo. uMnangagwa sephongu khuluma nsuku zonke isithi akube lokuthula. Yena utshela abantu ukuthi kube lokuthula phakathi kwabantu ebusuku, kukhanya ngani utshela abantu kube nodlame. Asisamthembi ngoba sithelise ama-by-elections nama-elections adlulileyo. Amasotsha abulala abantu eHarare mhla ka 1st August babethunywe ngubani njengoba naye evele engaso president. Sibona njalo ngezikhathi zama-by-elections ngapha eThungwiza eManyane abantu bathwele nzima. Konke lokhu kutshengisa ukuthi uMnangagwa kaphumi iqiniso.
Mnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC. Limuse ekhuluma lapho lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Iningi labantu baseZimbabwe bakhala ngokuthi kulabanye osomabhizimusi abalokhe bekhuphula intengo yempahla lokudla ezitolo lanxa eyamafutha ezimota isehla. Njalo lohulumende esithi abakwenzayo akukho emthethweni. Ukuze sicubungule lelo daba usithandekile mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe lezombusazwe.
Kunjalo nje ngoba even noma ubuka ngokwesimo sala eSouth Africa izinto zikhwele kakhulu kodwa ke isizathu uzwe kuthiwe yipetroli even nabagibeli imali abazikhokhayo emabhasini emathekisini ezitimeleni ikhwele kakhulu kodwa ke uthola ukuthi nxa ngabe kuwukuthi amafutha intengo yawo isehla asikuboni okonke nje kuhambisana nentengo okutshengisela ukuthi ngeyinye indlela nxa ucwaninga lezi zinto ziphinde uma ifika lapha indlela eyiphathwa ngayo ingabi safana ngoba ekukhwezeni kwezinto kufanele siphinde sinanzelele ukuthi izinto kazikhweli nje kuphela kuphinda kube khona nobugebengu babo somabhizinisi ngoba inkohlakalo ayenzeki kuhulumende kuphela kodwa inkohlakalo ikhona nakubo somabhizinisi. Asithathe nje isibonelo esinye futhi singasisebenzisa kuze kube nodlakela olwaba khona eZimbabwe ngaloyanyaka ngicabanga ngo 2018 lwathi uma lwenzeka 2018 or 2019 lapho nje kulwathi uma lwenzeka wathola ukuthi eyitolo kwase kuthiwa vele impuphu ayisekho kodwa abantu bathi uma bengena ngaphakathi eyitolo ezinkulu o food for less obani bani laba wathola ukuthi impuphu yayikhona ibekiwe ngale engemuva ngoba into okwakulindiwe ngayo ukuthi ukuncitshiswa kwayo into kumarket kube sokusiba indlela yokuthi kukhweze iprice. Lobuyana ububona futhi ukuthi kuyibugebengu obenziwa ngosomabhizinisi ezweni ke elifana neZimbabwe lapho izwe lingasalawuleki sekukwampunzi idlemini izinto ezifana nalezi asoze ibe khona indlela yokuthi ivini noma yona uhulumende ekubona lokhu kwenzeka angenele azame ukunqanda ngoba uhulumeni nguye kasekho esimeni saseZimbabwe nguye kasekho ubugebengu bukahulumeni bungenele ezinkampanini zangasese. I-government ke ayizukuzilawula inkampani zangasese noma ingafaka into engumthetho thizeni, banakho ukuthi lowo mthetho bawenze ungasebenzi, babe nendlela zokugwema ukusebenza kwawo, ngoba vele inkohlakalo yokuqala iye yagxila kakhulu kuhulumeni obusayo. Uma ke ususiza phansi kubosomabhizinisi, ubusuthola ukuthi izinto azizwa ukwenzeka.
Lo ke umnumzana Senzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe kanye lezombusazwe. Limuzwa ixoxa lapho ecingweni losithandekile Mhlanga kwe-Studio 7. Izizalwane zakwele Kenya zivotile namhlanje ukhetho lokudinga umongameli, njalo ingcwethi ezicubungula ezokhetho zithi usomabhizimusi umnumzana Raila Odinga kanye lomnumzana William Ruto obe ngumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta yibo abahamba phambili. Kodwa omunye lomunye engehluleka ukuthola amavoti edlula amashumi amahlanu ekhulwini, i-50%. Ukhetho lolu lungavama luphindwe njalo nge-run-up. Ezinye izizalwane zakwele Kenya ezihlala emazweni aphetsheya zibikwa zenelisele ukuvota. Ukuze sizwe okuningi ukwenzakala kwele Kenya, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 wenelise ukuxoxa lomnumzana Amandla Nkomo, isizalwane seZimbabwe esesihlala kwamanye amazwe.
Kwezinye indawo ama-polling station akhanya avule ekuseni sibili ngo-6, ngoba even one of the deputy presidential candidates uvote ngo-6 ekuseni. The current deputy president ongumunye oncintisa isikhundla sokuba ngumongameli layo uvote ekuseni kakhulu. Kukhanya hayi abantu bazimisela ukuvota, lanxa nje kusiba le ndawo lapha ngani kuba lo hlupho ekuthini i-electoral and boundaries commission kulezinye indawo lapha baphazamise khona. As a result, iMombasa county, I think le Kakamega, bagcine bemisa ukhetho lwabo governor, bazavotela ezinye izikhundla ngaphandle kokhetho lwabo governor, ngoba kube lo hlupho kuma election materials. And then sengisizwa ngani kuthiwa kule 2 of ama parliamentary races lawo amisiweyo, ngoba bekuthunyezwe ama polling materials angaqondanga. Kodwa hayi, ngaphandle kwalokho khanya ukhetho luqhubeka kuhle.
Ngokubona kwakho njengomuntu ohlala khona ngapho kwele Kenya, ungathi zindala zombili yini umnumzana Odinga lomnumzana Ruto, kumbe hayi bakhona labanye laba abasondeza eduze? Libona abantu bethakazelela bani kakhulu?
Ye, eqinisweni nxa uthi yananzelela abancintisa ukuba ngumongameli bane, kodwa eqinisweni lolukhetho nje luzaba phakathi kuka former prime minister uRaila Odinga lo current deputy president uWilliam Ruto. Yikho nje esibona ngani umncintiswano ulapho nxa thina sibuka siseceleni. Indlela abantu ababathakazelele ngayo besiyavota bobabili endaweni zabo ezihlukileyo, hayi kukhanya ngani yikho lapho kungujiki lobhanqa khona, sazo ukuthi induku lo xa kuxaka kuyawela ngapi.
Ungathini ngendlela inhlelo zokhetho eziqhutshwa ngayo khona ngapho kwele Kenya? Siyasibone kwele Zimbabwe amabandla aphikisayo ekhonono esithi awaphiwa amathuba afanayo lebandla elibusayo, khona ngapho ke kunjani njalo kulodlakela yini?
Ye, nxa uthi uyaqhathanisa le ndlela thina esijayele ukuba lokhetho ngayo kwelakithi, hayi kwehlukile kakhulu. Into enhle lapha eKenya ikuthi ikakhulu ekusakazeni kule nhlanganiso eziningi ezisakazayo, and zona bengibona ngani ziyazama sibili ukuthi
inhlangothi zombili ikakhulu laba ba SCT babahamba phambili bathole isikhathi esilinganayo. Kodwa nje ungathi uyananzelela bobabili nje bebeloke besiba le lama complaint kumbe insolo abazilethayo, and kubangwa ukuthi ngoba amaphathi womabili ayiwona ncintisayo lonyaka ngamaphathi akade ngekho before lapha eKenya basebenzisa ama coalition parties, so zathola ukuthi bandle libusa iJubilee ngalila candidate kukhetho this time, kodwa liku-coalition elodinga phakathi. And then u-current deputy president uRuto wavule yakhe iparty okuthiwa UDA, laye waqoqa amanye ama-parties aba yiKenya Kwanza, yi-coalition party engani yancintisa. So bobabili ke bebesiba nensolo ikakhulu ngendlela i-Independent Electoral and Boundaries Commissions esebenza ngayo. Kuye kwaliwa for example kubanga ukuthi is there going to be an electronic register kumbe a printed register kuma polling stations, kuloyo kudonselwana ngakhona lokho even lanamhlanje into engani yahlupha. And then khonokho nje ukuthi IEBC iphazamise ukhetho endaweni eziningi ngokungahambisi equipment epheleleyo kumbe ama electoral materials aqondileyo. Okungafani lakithi ukuthi bekungela candidate evinjiweyo ukuthi engakhampeni lapha, bobabili bebesabalalile izwe lonke, akula ndawo abangayithintanga, bobabili besamukelwa ngabantu.
Lo ke mnumzana Mandla Nkomo isizalane seZimbabwe esesihlala kwele Kenya. Limuzwe ixoxa lapho lo Sthandekile Mhlanga owe Studio 7 eseNairobi khona ngale ngaseKenya. Udaba lokuthi amazwe amaningi awezekazi le-Afrika ayala ukweyamela icele empini yele-Russia lele-Ukraine, lokhu kuludaba egudwini. Osokwenze unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Antony Blinken ethekelele amazwe amathathu angezansi izwe lazi le-Afrika abalisa i-South Africa, Congo le-Rwanda ngenjongo yokukhulumisana lamazwe awezwekazi leli ukuthi asekele umbono wamazwe athuthukileyo angentshonalanga ukusola ele-Russia ngokuhlasela eliwenze kwele-Ukraine. Emhlanganweni lo munye wakhe wele-South Africa uNaledi Panda izolo, uPanda ubikwa esole elemelika lamanye amazwe angentshonalanga ngokukhangela ngelihlo eleyamele icele lele-Ukraine engakhangeli elinye icele. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande we Studio 7 uxoxa lo mnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
IRussia njengezwe elikhulu nozikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni, siyibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukusho ukuthi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasisebenzisi. Mhlawumbe okungenza ukuthi iAmerica ingafinyeleli ukuthi iqhubeke inikeza Ukraine lolo sizo, ngoba phela okunye lezi izinto azihambi nje zizodwa, ziyawulimaza nomnotho wasekhaya. Izinto lezi abanye akade bengayihlelanga ukuthi zizokwenzeka nakumabhajethi emazwe abo. So ukutshengisela ukuthi-ke ngendlela esibona ngayo lokho kungahamba kumsiza uPutin ukuthi i-Ukraine ma ingasalitholi usizo olwanele emazweni asentshonalanga kungasiza kakhulu uPutin. Kodwa okwamanje uPutin ubeseselakho ukwesekwa okukhulu ngaphakathi. Siyabona ke futhi ukuthi useqala nokuvula eminye iminyango ekade inganakekile kakhulu emnothweni wabo waseRussia. Uminister wabo uhambela nje amazwe athile la e-Afrika uzoqinisa ukuxhumana nayo iRussia ukuze ithole ezinye indawo la engakwazi ukuthi ithengise khona izinto zayo ezikhiqizayo lapha ukuze ikwazi ukumelana nama-sanctions la esibhekane nawo. Kodwa okwamanje uPutin singasho sithi i-support ngaphakathi ubesesenayo ezweni lakhe, kodwa ke asikwazi-ke ukuthi singathi izoqhubeka okwesikhathi esingakanani.
Umnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, limuzwe ekhuluma lapho le Studio 7 SA South Africa. Live talk lamhlanje uhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngelanga le Defense Forces Day elinanzwe namhlanje ukuthi lijoni kibo. Abanye osomabhizimusi besifazana abaseZimbabwe bathi ngalezi nsuku sokuba ngcono ukusebenzela emaphandleni kulasemadolobheni. Bethi ngaphambilini kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 bebehamba besiya emazweni ukuyathenga impahla lokuthengisa ekhaya. Besiya emazweni afana labomakhelwane kwele-South Africa, Botswana, kubo-Dubai lamanye amazwe. Kodwa ngesikhathi se-COVID konke lokhu kwahle kwaphambaniseka, ngakho-ke sebaqalisa ukudingisisa ukuthi bengaziphilisa ngandlela bani. Basebebona ukubana ukuzilimela ukudla emaphandleni lokufuya yikho okungabanceda. Sibelethuba lokuxoxa lomunye wabosomabhizimusi abebephila ngokuthenga bethengisa kwamanye amazwe owazibona eseswele okokuzinakekela nge-COVID. Nkosazana Duduzile Nkomazana uhlala koBulawayo, kodwa sowasungula inhlelo zokuzinakekela emaphandleni.
Ngidabuka eLupane, seLupanda, ngizalelwe khona ngakhulela khona. Ngize ngabuya koBulawayo since ze-college uzofunda eBulawayo Polytechnic.
Uthe uqeda e-college wawuthola umsebenzi na?
Ngithe loba ngifundile loba ule course eZimbabwe lapha, impilo yeZimbabwe nzima. Impilo yeZimbabwe ayichiphanga, ayifuna uqine. Ngoba umsebenzi ungaze ukuthi uthole kuba nzima. So kuyabe kumele la ubone ukuthi ungaphila njani, wabamba njani. Kuthe sekunjalo-ke sembonto umsebenzi awutholakale ngazamazama lami ngaqala ukuwoda ngigijima siya kuboBotswana, ngisiya kubo-South Africa, Dubai, Zambia. Ngingena nje amazwe lamazwe ngizama lokhu lalokho, ngibamba lapha lalapha. Khona hhayi nxa kade ugijima bekungayali, kuyaphuma okuphumayo, uyadobha. Ngidobhile sibili ngazama lokuthi ngidobhe ama-assets ami, ngithenge lokhu lalokho, ngazama lami ku-investor.
Ukuqhamuka kwe-COVID-19 kwaphambanisa abaningi, kungasahambeki eDubai, kubo-South Africa, laseBotswana, lakwamanye amazwe. Pho-ke bekuphile kanjani manje?
3 years back, ngesikhathi se-COVID, ngathola indawo emakhaya, hhayi kuseduze lapha nje amatopo. Ngafaka lami umuzi, bese ngendile ngithethwe, sengithethwe. Kodwa loba ngilomunye wami engiphila laye, ngilomkami, angizange ngihlale phansi ngezandla ukuthi ngikhangelele ukuthi yena abe nguye onipha lokhu lalokhu ukuthi ngidle esikhwameni sakhe. Hhayi, sesiyenzile, sagebha umgodi, safaka ama-projects awehotshi, le nkukhu, le mbuzi. Imbuzi sisaqala ngezekhaya, sithe siqale sizandise ngezekhaya, singazandisa ngezekhaya besesitshintsha sesifaka ama-boagos. Iwotshi, hhayi, iwotshi sesiqalile vele, sesiphakathi, siphakathi laphakathi.
Emsebenzini onje lilakho ukuhlangana lenkinga. Nkinga bani elithe lahlangana lazo?
Silama challenges athile lapha lalapha. Into ekhathaza kakhulu kusuka ibe yimali. Sithe sisaza umuntu esabambabamba lapha lalapha, imali besingayisevi, besingagcina imali, besithenga ama-assets eyinye umuntu eyokudla. Manje kathe sokumele umuntu ayenze ama-projects ona lawa ukuthi wenza awakhulise akhule, kusuka kube nzima ngoba imali yabongalayo. So kusithi nga u-government kwezinye izikhathi uyazama ukuthi anike abantu imali zokuthi benze ama-projects. Esikhathini yathi uyazama ukucela uzobethi bafuna ama-paper, thina ama-paper ezindawo akalungi, silokho siphakathi silungisa. So ugcina sokunzima ukuthi uthole imali ngenxa yokuthi wakungakabili ama-paper endawo lapho khona. Kodwa ama-projects abe khona ebonakala emi. Kunje kathi sinzama ukungezelela izibaya ze-watch, kodwa kunzima. Ngilokho ngizama ntobhesinye ngifake, ntobhesinye ngifake. Umgodi silawo kodwa sehluleka ukuthi sithola amanzi sagebhe inkotezi yabamabili sisehlile ukuthi siqoqala sehlile ukuthola amanzi owesibili sawathola kodwa amanzi angikhona amalutshwane so ucina kusifisela emuva ekulimeni sike sazama ukulima safaka odelele sasibathengisa silivengene emashopo khona pha kubo-Choppies kubo-Pedis singenisa idelele sugar beans sike sabalazo sazingenisa.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.